magadi yenyu muri Zimbabwe, magadi yenyu muri Afrika. Ndakazvarirwa kwaMutare kubonja kwaMarange. Ndakakurira ikoko tichingova munhu aingoda zvemagitare, aingoda zvekuimba pandichiri mudiki kwazvo.
Vabereki, hama, shamwari vaitiwo chii pamakatanga?
Chinhuwani chiri kuita kuti ndirambe ndichienderera mberi. Matambiriro ari kuita vanhu mumanzi wangu. Sekuziva kwenyu kwamunoita kuti hakuna chinhu chingaitwa nemunhu chisingaendi mberi uye chisingatambirwi kana chisingapesani nacho. Varikowo vasina vision, especially yenyika, yekuti ramangwana revana vedu semhuri tiri tese sevanhu richasvika papi uye rinozovei. Asi chiri kundipa simba ndechekuti vazhinji vacho ndevari kundida, vazhinji ndevari kundisapota.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Kumusiki yedu iyi ine machallenges akawanda, mamwe acho anorwadza kutaura, asi andiri kufesana nawo izvizvizvi semunhu ati kurei ndeyekuti tine vanhu vaakukanganisa mazita edu especially mumavenues. But I'm very happy kuti kune vamwe vanhu vekuti havadi kunzwa chete munhu achitaura kuti Bernard akashata, wotadza kundifonera kana kundibvunza kuti unozviitirei zvauri kuita. Handisati ndane PA system yangu, kune vanenge vachida zvavo kubatsira, kuti kune vamwe vanongonzwa kuti mukomana ngaaende mberi, vanogona kundibatsirawo nayo. Also, marketing dzedu semuZimbabwe ende dambudziko ratinaro ndechekuti sezvandambotaura kumashure kuti vabereki vedu havasati vasvika pakugamushira zviri kuitika. Ava havasichari vabereki chete asi nevamwe vadiki.
Vangade kukubataiwo vanoda kuridzirwa, vanohaya, vanoda kutauraro nemi, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata, namba dzangu i 0777224320. Kune vari paFacebook munongotsvaga munhu anonzi Bernard Bukira Betera Music. Ndoo same account iripo paTikTok, ndoo same account iripo paTwitter, ndoo same account iripo paInstagram, ndoo same account again iripo paYouTube, Bernard Bukira Betera.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokati chwaa? Sehoza Friday kudai so.
Nziya ndinoda kubuda nayo mudariro. Isongo yandakaita izvizvi inonzi Zimbabwe iri kundiitira nekuti ndakainyora zvichibva pasi pemwoyo wangu.
Get up out. Tarirwa Tatora Mutibiota Nayo Kurigure
Chikopo Tiera, Tiera Ligure Chikopo Tiera, Tiera Ligure
Sitandira Ina Simba Wawe Sitandira Ina Simba Wawe
Zimbabwe
Sido ya leta zisere maa